Nafra kwazvo kupiwa mukana kuti nditaure nawo panyaya dzemaexperience atiri kusangana nawo as vanhu vari muZimbabwe vari kuedza kuita business. Zvaifadza kwazvo.
Tinoona kuti wakakwanisa iwe kubvunza vaObama pamusoro pezvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinozivikanwa semasanctions. Unofunga kuti iwe vakakupindura zvakakufadza here panyaya iyoyi yemasanctions?
Ndofunga kuti nekuti panga pasina nguva yakawanda yekuti tinatsotaura zvakadzama panyaya yacho. Mhinduro yavakandipa yekuzoti tokwanisa kunge tichizonatsokurukura at length paimwe nguva yanga iri mhinduro yakandifadza, because dai takapiwa mhinduro ipapo, mhinduro iyoyo I'm sure yanga isiri kuzowatifadza, yanga isiri mhinduro yanga ichizotipa mafambiro ekuti tozviita sei sezvo tisa kuita business nevamwe vamaentrepreneur. Iyi mhinduro yakandifadza strake and I look forward kunge ndichizo nge ndichitaura nawo panyaya dzeiyo nyaya yemasanctions nekuita business kwatoda kuita muZimbabwe.
Tinoona kuti panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe vakati ivo ugozozeyazve munguva inotevera, pane zvirongwa zvawaita here kuti uwanikwe uchizotaura nemuzinda wavo weWhite House panyaya iyoyi yemasanctions?
Ndofungidzira kuti this week ndichange ndichiwana mukana wekuzoti nditaure nawo tikurukure nyaya yemasanctions pairo tikanganisa mukuita business nekutsvaga mashashandiro ari nani kuti tikwanise kunge tichiita business isusu muZimbabwe. Zvinoita kuti nyika yedu ibudirire nekuti ikonomi yedu ifambire pamberi.
Tombodzokera zvedu paiko kubvunza kwavanga vachiita vaObama. Tinoona kuti pane nguva apo vaObama vakati kwauri unofanira kutaura zvaunoita iwe sebhizimusi. Wakazvibata sei panguva iyoyo? Takazoona uchidzoka uchikwanisa kunyatsobvunza mubvunzo zvakanaka. Wainzwa sei semukomana wechidiki?
Takataura vaObama changa chiri chokwadi kuti ndaifamba kunge ndichitanga nekutaura nezvandiri kuita, asi ini ndakaona kuti sezvo ndanga ndisina nguva yakawanda and nenyaya yekuti zvonini ndanga ndichida kutaura nyaya dzemafambiro nebhizinesi riri kuitwa nevamwe vanhu muZimbabwe kupfurikidza zvandiri kuita inini. Ndosaka ndakati nditange nekutanga kubvunza mibvunzo yakawanda wanda ndisati ndaintrodusa, but zvavakataura ndozvichevchezvo ndainge ndichifanira kunge ndichiita and takazoona kuti hurukuro yedu yakazenge ichifambira mberi zvakanaka nekupfuura ipapo.
Tombodzokera zvedu panyaya yekuti iwe wakasarudzwa kuti umirire Zimbabwe uyezve Africa. Zvakafamba sei kuti uwanikwe iwe uchisarudzwa?
Sarudzo iyi yanga yafanana nesarudzo yakashandiswa paMandela Washington Fellow, angari vasiri dzemainterviews ataibvunzwa mibvunzo tichitaura nezvatiri kuita mumabhizinesi edu, mumaprojects atiri kuita. Saka I think takatinga takatoti one day wakafonerwa tikaitwa mainterview tichitaura zvatiri kuita nezvatingade nokunge tichiona tichiita patinodzokera kunyika dzedu, and kubva mukukurukura ikoko ndopawakaita sarudzo yavo.
Tinoonazve vaStrive Masiwa vanga vari pamusangano uyezve iwe wakakwanisa kuwana nguva yekunge uri mumusangano wavanga vari. Pane zvawakadzidza here kana zvaungade kutsananguroo nezvawakaona pamusangano panga pana vaMasiwa?
VaMasiwa vakataura zvinhu zvakakosha kwazvo kuti tofanira kunge takushandisa tekinoloji yatava nayo. Almost munhu wese aane cellphone wanakwanda wakwanisa kuenda paintenet. Tofanira kutanga kushandisa tekinoloji iyi ita make sure kuti kudzidza kwedu kwakwe quality tava exposed kune zvinhu zviri relevant kunyika dzimwe dzose, and mukudzidza mutifanira kunge takudzidza kuti mabhizimisi anoshanda sei. Tikwanisa kunge tichitangawo mabhizimisi edu, tinoziva kuti muZimbabwe nemuma Africa nyaya dzekutsvaga mabasa dzinonga dzichiri kutonesa in fact, and so tikakwanisa kutanga kudzidza kuti mabhizimisi anoshanda sei, kutanga bhizinesi zvinorewei, zvii zvinonzi tax zvinofambiswa sei, toona kunge tinozoonekwa tichibudirira zvakanyanyisa. Saka ndo panga pane kurudziro yavo Stereki, and ndakafara Stereki kunge ndichizowanawo mukana wekutaura nawo tichitaura nezvebhizinesi muZimbabwe nemuAfrica.